Tumura tika kuti politics zedu mahombe ende runyoro rwevanhu tichitarisa sarudzo dzavanenge vaita kubudikidza nekuvhota kwavo hazvichakosheswiba. Tichitarisa nhamba yema MP nemacouncillors vakaitwa recalled navamonzora zvinotionesa kuti sarudzo yemuna 2018 haisi kuremekedzwa neparlamendi, haisi kuremekedzwa nematare edzimhosva. Ende vamunzura vari kupiwa simba ravasina rekuvhiringidzwa nekudyisira vanhu inzwi yavo ravakataura through the ballot. Saka zvinhu zvinosiririsa kuti nyika yedu iri kuramba ichitsuka kumashure. Taifunga kuti 2018 was beginning yenew constitutional dispensation yekuti taakuenda mberi tichiremekedza zvido zvevanhu kuburikidza nekuvhota kwavo. Asi tiri kuonesa kuti mavhoti evanhu haana basa. Vamunzura vane simba kudarika pamiriyoni nemamiriyoni emazimbabwens vanenge vakavhota kuti uyu ndiye kansela, uyu ndiye meya, uyu ndiye MP watada. Zviri kurivhesitwa navaDouglas Munzura.
Dr. Mavhaza, zvinhu zvamungataura pamusoro pematanha nezvataurwa navamaguhu?
Chekutangari dandikosarama achiti vamaguhu pane paditi dipa varasika. Zvinoitika muzimbabwe ndezvekuti munhu anosarudzwa nekuda kwebato raanenge akamiririra. Kana usina bato rawakamiririra unotaura wega kuti handina bato randakamiririra, saka unosarudzwa uri independent. Saka zvatirani zvokuti pakaitwa sarudzo ya 2018 vanhu vakasarudzwa vari bato ravanga vakamiririra. Saka kana vabuda mubato iroro mutemo unotaura kuti ngavabva vabviswa nekuti hapatisina unhu wavakamiririra. Kana vari kuda kuti varambe vakamiririra vanhu vanotsvaga kusarudzwa nekuda kwebato itsva pavanenge vavakapinda mariri. Ndo mutemo. Zvingangova zvinoshoresa, zvingangova zvinorwadza, asi ndo mutemo. Tinonzi demokrasi kana kuti kuta ruzhinji kutedzera mitemo yakabvumiranwa munyika imomo. Munyika medu nebumbiro yemutemo yenyika yedu unotaura kuti kana ukabuda bato ravanga uri, kana ukaribuda nekufa, nekudzingwa, nekugena rimwe bato, unobva wasiya zvese zvawakawana kubato ikoko oita zvebato rako itsva. Saka vamaguhu havasi kunzwisisa vanga vari kushora matare nehurumende nekuti vamunzura kupiwa mazimba. Aiwa, vamunzura vari kushandisa mutemo. Hatingati zvakaipa zvakanaka, asi vari kutedzera mutemo. Chinodiwa kutedzera mutemo.
Vamaguhu, pindurai tinzwi.
Chekutanga vataura pamusoro penyaya dzematare, vamunzura vakatanga kurwira zita rekuti MDCT ndokubva vanzi torai. Vakati zvekare ndaabuda futi zita rekuti MDC Alliance ndokubva vanzi torai. Iko zvino izvi vakachiitwa sarudzo ndokubva vadyiwa. Musi waanaunzwa maresults ndo musi waakuita recalling. Ndinofunga kuti ndo mapain killers avakanwa ekuti ndinofanira kuvaratidza kuti ndichiriko. Saka ndaakuita recall musi wandiri kunzi handina kuwana kana 0.1% yevhoti pamabai elections iwavo. Totarisawo zvekare nyaya yekuti sekutaura kwaita Dr. Mavhaza, inyaya yechisvinhu haisi nyaya yekuda kugadzirisa nyika sezvavari kutaura vamunzura kuti vari kukurudzira dialogue, bati inyaya yekuda kurwadzisa kuti varatidze kuti ndo vane masimba. Asi tiri kutarisawo zvekare kuti Zimbabwe yatambura hama dzavo. Apa iko zvino izvi mabai elections akaitwa mamiriyoni nemamiriyoni yemari yakashandiswa for useless election. Vazhinji vacho vakangotsoka vanga vabudiswa navamunzura. Asi tiri kutarisa kuti tine zvipatara zvisina mishonga, vanhu vari kufa nezvirwere zvinorapika. Asi tiri kuwana mari yekuramba tichingoita mauseless elections. Saka dai vamunzura vari munhu anovanhu pamunhu, anti hurumende haifaniri kuramba ichiwesta maresources atisina pamaelections asina basa.
Ndinotenda vamaguhu. Dr. Mavhaza, pindurai tinzwe. Hanzi hurumende iri kurasa mari nemavaelections asina basa. Munoti
chokutanga baba vamaguhu, mukatarisa mari inenge irikuita basa resarudzo inenge yakaiswa parutivi kuva mari yesarudzo. Haukwanisi kutora mari yesarudzo kuendesa kuchipatara kana kubhazi kana kupi. Bhajeti kana riripo regore iroro rinoramba riripo. Mari yesarudzo yakaiswa parutivi yesarudzo ikasashandiswa gore iroro inoitwa keri kuwani gore rinouya. Saka hapana mari yakambiswa nekuti yagara yakatogadzirirwa kuita basa iroro. Tinoratidza kuti tava kuzvitonga kuzere, tinoratidza kuti tava neyatinoti demokrasi. Ndochekupfumidza vanhu kusarudza munhu wavanoda. Saka vanhu vakasarudza munhu wavaida vari under MDC, vakasangana vaida vanhu vaya vakabva vatiza muranga mhuru kubuda mdc vachienda kukamwana kasvakazvarwa kanonzi ccc saka vanhu vane kodzero yekuti muone kuti chokwadi vanhu vachiri kuda munhu uyu here kana kuti vasarudzawo zvavaita kana vanhu vachinge vatiza bato ravo pamwe chete nevadzigiri vavo vanofanira kusarudza pasa chepiri vamaguhu pamatikanganwei vamonzora vakarwira zita rekuti mdct vakaripiwa havana kupiwa rekuti davamonzora vakaratidza mutemo vakaburitsa chikonzero chinenge apiwe izvozvo matare edu haana kungovagovera sechana chinopiwa siwika asi pakatova nekukakavadzana mukati mumatare kusvikira vakakurira pazvibodzwa zvekutaura chepiri bato rinonzi mdca anobatanidzwa mapasa akawanda anosvika pamdca havana kuenda kudare kupiwa zita iroro vakangonyora tsamba yekuti nekuti mdct ndo major principal pamdca saka that is become there as well pamutemo vanga vari right